Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on May 28, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Tanono Kawande.
Tonight on Live Talk, we are talking about primary elections ahead of the forthcoming general elections.
To join our discussion, please call us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us on voazimbabwe.com, voazimbabwe, voashona.com, and voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about primary elections in Zimbabwe.
Several parties are currently conducting primary elections that have led to the fall of some of the top officials in parties like the ruling ZANU-PF and the MDC formation led by Mr. Nelson Chamisa.
First to fall was presidential adviser Chris Mutswangwa, who made a dramatic comeback after his rival in Norton pulled out of an election rerun. This was followed at the weekend by the fall of MDC heavyweights, including Jameson Timber, Gift Chimwanikire, James Maridadi, and others.
The defeated candidates are crying foul, saying that the primaries were rigged by the status quo and in favor of some party members.
To join this show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. Yeah, Gunjalo Foyt.
And did Paul do it? Makadini Nasi. Yes, I'm going to go to the live talk. Funny, I know that Zabana is going to go to Nasi tukutarisa pa my elections ari kuramba chienderera mumapoka akasiyana siyana ezvamatongero enyika takaona kuti pamaprimaries akaitwa ari kuitwa iko zvinezvi vamwe vanhu vakuru vakuru mumapato aya vakarambiwa navavhoti vakaruza maelections kuna vamwe vakanga vachipwipwidza asi vakuru vakuru ivava vakaruza mumapato akaita seMDC inotungamirwa navachamisa ne ZANU-PF vese vari kuchema-chema vachiti sarudzo haina kuitwa nenzira yakanaka chiricho chikonzero chavanoti chakakonzera kuruza kwavakaita saka choda kutarisa nhasi tione kuti pane miraro yakafanana here kana uchingova munhu wezvako wepati unobudirira kwenzi mirayiro yemusangano haina kukufambira yakafamba zvisina kunaka kana kuti uri munhu mukuru mukuru ukaruza wote zvanzi mirayiro yebato renyu haina kufamba zvakanaka ndozvatoda kutarisa nhasi tichikurukura tichipanda mazano tichitendeka kwatiri kuenda kuti kwakamira sei dhuve
iye kunjalo ke mfowethu ke zuru kandaba namhlanje sixoxa ngodaba lwama-primary elections yawazi kulokhetho lwama-primaries kumabandla achiyeneyo so sifuna ukuzwa ngani ukuthi likubona njani kunokoma-primaries siyabona sibili akhithika amadoda labanye besifazana lapha sikhuluma-ke ngamadoda anjengogift Chimwanikire diphansi ngenkamanzi kuzobuya ke uJames Maridadi la zibuya kubi so ke khanyangazane ziyanetha ebantwini abaningi kuzobuya ke lo Jameson Timber siyakwazi ukuthi laba yibo ke ade bangani yinsika yebandla ye-MDCT ekhokhelwa ke umnumzana uNelson Chamisa so ke lakuzanu PF siyakhumbula ukuthi umnumzana Christopher Mtsanga uke wathi diphansi ngenkamanzi kodwa waphinde wathi madoda nisakhona wasekusezwa lokhu kukhetho okuthiwa yirirani kurirani leyi kukanyangazane ade phikisana laye umane wadla phansi udle bayibayi so siyazi ukuthi kuhambe njani kodwa ke sizawuthiwa sibile udle bayibayi
zinonakiza jose nokuti tinombosiona makore apfuura avo kana pachiita sarudzo dzakadai kuti vakuru vakuru ava ndo vanenge vachinzi vatibira asi iko zvinezvi vakuru vakuru ndo vava kuchema vachiti kwai tabirwa nevadiki vari kupinda mune zvematongero enyika saka tinoda kuti tione kuti zvakafamba sei paintaneti pafacebook tawana vanhu vatotanga kunyora kudhara pamusoro pezvavari kufunga nenyaya iyi pane samba inobva kuna Ronald Matandare anozviti Big Fish ari kuti mabig fish AMDCT ngava gamchire zvabuda musarudzo. Dambudziko revanhu ava ndiro kuti vanozoonekera kuti maelections osvika. Pamwe pose vanenge vakati zero sevasiko. Tiri kuda kubatana asi for now tirwise mhuka dzezanu. Ngati gamuchirei zvabuda musarudzo. Tipinze muchirongwawo tigotaura zvatinofunga. Haizvo tinozvinzisisa, tinotenda zvikuru
chaizvo. So let's hope the word mhuka doesn't insult, right?
The word mhuka is not very good. Complimentary,
yeah.
Because I mean the direct translation is animal.
So
and
not
we don't encourage things like that.
Yeah.
But that's what Mr. Ronald Matandare is written to us, and I don't know if I've time for a brief one.
Who else?
Right. Pana Richard Moyo, anotivo vanonetsa nokuti zvavanoda havazvizivi nokuti havabvumi kudliwa nokuti vanoziva kuti zvinogutisa. Zvamatongero enyika ndizvo zvinozoita kuti munyika vanhu vapandukirane nezvemapati zvisingaperi nokuti adliwa anoda kuzvimiririra oga.
Mm-hmm.
Yeah. So that's Richard Moyo who is complaining also that people don't want to accept defeat because they survive by politics.
Uh-huh.
Yeah.
Then we've got Brian Makumise who says, when two men fight, one has to win and the other has to lose. The same applies to primaries. So this is an election that even includes the national poll and other candidates. He says, besides all that, you know, democracy is one of the things that cannot be predictable. Then divorce Kwakwarumira says, defeat is a bitter pill to swallow, but as time goes on, the denial as part of it will go away. The voice of the people is the voice of God. 2023 is around the corner, comrades, so let's wait for the best out of this democratic process.
Mm.
Now I'm told that we've got our first guest,
yes,
and
yes,
that is
we
Mr.
Do.
Jealousy
we do,
Mawarire of the National Patriotic Front. Mr. Mawarire, good evening and welcome to the program.
Thank you.
Thank you so much, and Mr. Mawarire is the spokesperson of the National Patriotic Front. So tell us a bit about your primaries. Any primaries, or you are still forming your party?
No, we've embarked on a process where we identify our candidates through consensus. So really, our leadership in various wards and constituencies sit down and come up with the best candidates to represent the political party. But our... the exercise is easier because we have at least 100 incumbents, that is MPs, who contested and won the 2013 elections under the ZANU-PF ticket.
Mm-hmm.
So those are now with us. And one of them, Comrade Masango Matambanazo of Kwekwe Central, had a very successful rally on Saturday last week. So really, for us, the idea is to look for the best candidate. And the people really know who the best candidate is.
Mm-hmm.
So as local leadership, our local political leadership in the wards and in the constituencies, listen to what the submissions that the people made and come up with the best candidate to represent the party in the forthcoming election. I think having primary elections is one way of coming up with the candidates, but we have chosen to go by consensus.
Mm. Thank you, Ms. Wande.
Vamawarire, kana mchona zvirikuitika muna mamwe mapato. Nenyaya ye consensus ya tanga kuva very popular makore anaya. Kana muchiona zviri kuitika muna mamwe mapato aya, munofunga iyi mimi?
Ndingati inini hazvina umbaru kuti ini sa spokesperson we NPF nditaure nezvinoitika mune mamwe mapato. andisina information yekuti zvinoitika ndezvipi. Regedzai vemapato ivavo vakupei ruzivo pane zviri kuitika mumapato avo. Ndofunga ivavo ndivo vanokwanisa kuti vanyatsokudzamisa pfungwa vakupei information ingava inobatsira kuti vateereri vanzwisise, pane kuti isu tisiri kumapato avo titange kutaura zvatisingazive.
Mubvunzo wacho wanga wasingati mutaure nezvemamwe mapato. Mubvunzo wacho wanga uri kuti system yeconsensus sezvairi kuitwa nemapato akawanda pari zvino, kana makatarisa munoona sekuti iri kuencourage imimi here kuti muitewo saizvozvo, kana kuti munoona zvimwe zvinhu zvakaita sekuti zvoda kugadziriswa?
Ndozvandati hatitarisi zvinoitika kune mamwe mapato, tinotarisa kuti zvatiri kuita isu zviri kutifambira here. Ndakuudzai kuti zvatiri kuita isusu zviri kutifambira, hazvina pundutso kuti titarise kuti kwevamwe zvinofamba here. Even patanga tiri kuchikoro, kana uchinyora zamanishoni unenge uchinyora wakatarisa papepa rako, hautarisi kuti umwe ari pasaidhi newe ari kunyora maanzapi.
Zvinonzwikwa mavarere. Musaenda, tichada kudzoka kwamuri. Tichada kudzoka kwamuri, mutibatsireni nemashoko akati wande. Rambai muri ipapo.
I think we've got a caller on the line. William, sabona baba.
Sabona mnumzana.
Kunjani William?
Inyaphila baba.
Isibongo.
Ngumdala.
Mdala akutsho ke ukuthi ama primary elections wabona njani? Kukhanya ngazani kulabanye ngani ziyabalahla intsoro. So ikakhulu ade bebambe isikhundla kwe-MDC ekhokelwa nguNelson Chamisa.
Mina ngiyamangala. Ngiku-constituency ward 16 Wange East edethi. Ama primary kazange enziwe. They imposed the e-candidate. Uyangizwa?
Ilipi banda?
Mina ngwe MDCT.
Ipi yankona?
Eka Chamisa. Anso kule alliance.
So, indaba bengenzanga ama-primary?
Right. Ayi, asikwazi information abasiniki, iyaphongubuya nje. But everywhere ama primaries ayenziwe. Surely kubona njani?
Azingazi phela ukuthi ibandla leno kumele lenze njani.
Hayi, yabona information, we should disseminate information about this matter to kuhamba njani. Nakathi zinto engiyafonela uchair we district ngakwazi. Ngakhuluma lo MP wami. Ngambuzithi wahamba kuthiwa kwakhethwe elupane kule confessors. We should have been told ukuthi hlambe njani.
So wena ubufunaakwazi
mina ukuthi
ubufuna uba ngukansela
abantu abakwazi ukuthi MDC ichoni, MDC i-alphabetical order itichoni. There is no democracy. They want to impose their own charges for their own upper hand.
So what do you want to go?
Democracy lapho.
Kumele kwenziweni manje?
Ai, kumele abakulu bebone. Mina ngifeva uChamisa. Chamisa has got us for the change which is coming now. Kodwa ukuthi we impose u councillor singakwazi bengasitshela ukuhamba njani is quite irrelevant.
So ke kodwa ke kumele kugcine kusenziwani?
Hayi, angikwazi bona abaphethe intambo is from the district to MP ukuthi bazakwenza njani, but our constituency is very wrong.
Hayi, sizabadinga abe-MPC ukuthi bakhulume. Sizabadinga bakhulume size ukuthi bathini.
Alright, bephendule umbuzo wami wona lo.
Hayi, ngizababuza sibili ukuthi uWilliam khona ngale date umdala uthe ufuna ubakwazi khonoko.
Ngoba uyabona alliance is okay, mina alliance ngiyayifavor. But kala abantu babhazi kwa balekele utswangira yabo. Bahlala. Some imposer within 1 to win. akafaka omunye umuntu noma imbuzi yayizawini
yebo phela
but now sokubuyile ukuthi sivote kathesi they still impose him why
hayi sizwile umuntu omdala ungathi mina kusasa sizababuza yes sizababuza
thank you.
Thank you so much. Yeah, that is William Mdala. He says he's in the MDCT led by Nelson Chamisa, and he was expecting elections to be conducted, that is primaries, in Tete. But he says there's nothing that has taken place. So he's really worried, and he wants the MDC leaders to explain.
But
Prince Dube was supposed to join us. I think he's still coming. Maybe he's going to explain some of these things, because he comes from the same region.
The problem that is beginning to emerge is the
imposition of
candidates.
Yeah, maybe
it keeps on coming up all the time.
Let's ask the guys, maybe they're going to explain. So I'm told that we've got a caller on the line.
Yes. Yes. Vamlenge Muripoere.
Ndiripo hangu.
Tinotenda kuti maita muye murefu mukaramba muri papapa. Tibatsirewo nezvamunoona nezvamunofunga nenyaya yatinayo nhasi.
Aiyo, apa toda kutaura kudai, kudai. Ma umuntu engavuma ukunikisa. Kumele avume ukuwina nokudliwa. Njalo nje esikhathini nje kaba-impose nje they put umuntu oyabe e-vibrant ekhanya ukuthi nje uzancintisa labantu abaku-field kwamanye ama-political parties iliyabona. So yiyo nje abantu nje but abanye bangena kudala beloku beqoqomele bebambelela abanye saphumala ku-2000 beloke besafuna ukuncidisa kathi sebele ingqondo leyane esasiyisolayo umdala wethu lo wayengumngameli welithi bebodedela abanye kuthiwa kuthiwa kudedelana kumele bayekele abanye labo bengeni. Toda kuya pana baba ve NPF komnore grey kuya kudinga.
Vamavarire. Vamavarire muripo here? Vamavarire muripo? Aya, ndofunga tichava wana mugo tigovabvunza mugonzwa kuti vanoti chinyi. Dive.
Yes, yakuzwa kukuru simi
kungapi. Dinga ngavasapirire ikoko kwavaruko.
Ye, use pinga katesi baba?
Use pinga ye.
Kute ukulipi bandla?
Ah, mina ngina bandla, ngifuna le NPF.
Oh, NPF, yo ifuna ngameta bomu?
Ye, ye.
So, kuna hapa ma primaries, wa, akula luti?
Akula vele, ibandla lami aliko le NPF. Angiboni.
Hayi, kuchuti, umawari desu na mtinga. You have to explain uti ukapa njani. So, as this guy is saying, he was to support the National Patriotic Front. But he says, well, you know, things are happening. And it appears as if, you know, the party is not there in Pinga. He wants the party to be there, but it's not there.
He's not there.
He's very worried.
Okay.
Yeah, so maybe Mr. Mawarire is still on the line. Mr. Chelasi Mawarire, are you still there?
Yeah,
thank you so much. So,
Jimbo,
yes.
Jimbo Zakawanda. That tashika kuita ma meetings but msangano uriko daivanga wabvunza kuti msangano uriko here ndavaudza kuti kuma Bedland North tine provincial structure yakatokwana
ndinoimba kuti vakaterera zvavo nekuti vanga vachida kubvunza kwamuri kuti vanzwisise nenyaya yacho iyoyo ndofunga kana vazvinzo vanofara naizvozvezvo.
So hayi umzwile ke mnumzana sikulungile ke sibongile kakhulu futhi kona ngapha ebhinga so bekhuluma sibilokuzwayo. So ke there are some other people that are sending us messages. Zakaria is one of them, and then Simbarashe says people are choosing the people who represent them, not people who are imposed on them. Then I've got another person who sent a message by the name Clayton. Says what we need is democracy and nothing else. Maybe we can go to Mr. Mwarize or read one or two messages.
Yeah, there is a message here from Sipho Savuye. Arukuti vanhu ngavadzidze kupa vamwe chance. We need new leadership, please. But vachamisa mberi nebhora hatidzori tsvimbo ndinzvofu kuzvishavane. Yeah, ndo pfungwa dzavo vava. And Richard Moyo vanyora zvekare vachiti kwai zvinonetsa vanhu havabvumi kukundwa nokuti vanoziva kuti kupolitics vanorarama. Vanhu vakundiwa bvumai ndimi munokonzera nyonga nyonga munyika zvinozoisa upenyu hwevanhu mungozi uye kuwanza kwamapati. Ndiva Richard Moyo vanyora zvakare.
Then we've got Lifat Ngwenya who says that's democracy. If you lose, you lose. And then Simbarashe Musambasi says anyone who has been beaten or thrashed in the primaries must leave. Then Alfred Piri says, that's democracy. Please call me. Maybe if he sends us his number, Mr. Alfred Piri, can you send us your number so that we can call you back? Maybe we can go back to Mr. Morris.
Yes. So, Vamawarire, pari zvino zvakamira sei mubato renyu masvika panhanho yakadini? Uyezve muri kufara here, muri kutambirwa zvakanaka here kwamuri kuenda kwese kwese?
Zvino zviri kufamba zvakanaka. Mungava makaona kana makanzwa nemeeting yatakaita kukwekwe Central yakaitwa naMP wedu ikoko vamasango matamba nadzo. Vakauya vanhu mavhu namarara chaiwo evanhu vachifara kuti bato ravo bato revanhu, bato rine zvido zvevanhu rinoda kuti vanhu vatema vange vachiwana benefit kubva kumaresources avo, bato rinoda kuti tidzore nyika pakutongwa nevanhu takabata takatsika pabumbiro remutemo idzva, bato rinoda kuti vanhu vatema vaite mabhizimusi, bato rinoda kuti vakapiwa minda navamugabe vagare vari paminda yavo vachitsvakirwa mamaketsi vachitsvakirwa zvokushandisa, ndo bato rasvika kuvanhu. Saka ibato rinodiwa rinotambirwa nevanhu. Zvirongwa zvedu zviri kufamba zvakanaka kunyange tichiwana zvibinga mupinyi pano nekoko, nekuti Junta PF inoziva kuti isusu tisu tine yese, tisu takabata more than 80% yemastructures angariko ezanu inova yakafa musi wa 21 November pakabva vamugabe. Saka tine vanhu, tine mavotes, tine vanhu vakawanda vanga vachida vachiona zvimwe zvezvirongwa zvanga zvichitevedzwa zvanga zviri pamoyo pavamugabe. Ndo zvimwe zvezvirongwa zvatiri kumhanya nazvo. Tiri kumhanya nezvirongwa zvokuti aiwa munyika muno tine platinum, munyika munomu tine madiamonds, tine vana vakadzidza. Hazvibatsire kuti madiamonds edu tikamachera muno toenda nawo kuBotswana. Hazvibatsire kuti tikachera platinum yedu toiendesa kuSouth Africa kundoitwa refined. Isu pamwe chetepo tichiti tiri kuda kuti tigadzire mabasa. Saka ndo zvinhu zvatiri kuti aiwaka, kunyange panga pane zvimwe zvinhu zvanga zvichikanganiswa nehurumende yakabvapo, yanga iri hurumende yanga ine ivo vana vamunangagwava, tiri kuti pane mamwe mapolicies aida kuti agadziriswe avandudzwe anga akanaka muya munonzi muchirungu in principle, but anga asingaimplimentwi zvakanaka. Ndo atiri kuti aiwaka, isusu tauya tiri vana vechidiki, because isusu takanyanyowanda. Tine 80% yevanhu vaya vanga vachinzi maG40 generation 40. Tiri kuti tine vana vane ruzivo, tine vana vane chido chekushanda nekusumudzira nyika yavo vachishandisa njere dzimwe dzavakawana pavakandodzidza kunze kwenyika vakadzoka dzimwe dzavakawana pavakandoshanda kunze kwenyika vakadzoka totaiwa ka Zimbabwe iyi ndeyemaZimbabweans saka tinoda kuti ticreate environment yekuti muZimbabwean anokwanisa kuinvesta muno munyika tinoda kuti ticreate an environment yekuti kana yanzi Zimbabwe iri open for business ngaive open for the Zimbabweans kuti vainveste muno kwete kundokoka mbavha nemhondi dzinozikanwa sana Zvinaida Moti nevamwe ava muchiuya moti kwanzi ta open for business chetozoona kwakuhaya ndege dzokunana Switzerland muchifamba nadzo muchiinda kunana Kenya dzabhadharwa nembavha idzodzidzi
aivatinoti
aiwaka hazvisizvo isusu tine gwara rekuipa masimba kuvanhu
gwara. He wouldn't want to say some people are thieves or mbavas, you know, because somebody has to go to court and be, you know, tried in court and all those kind of things. So maybe let's avoid some of those words.
Zimbabwe, ne court. Yes, so, court in the way not muno mbava. Muna andati mbava un. Muka enda. Mazwano kune gugu. Endai mundo chaga. Gugu mochaga zita rake. Muno muana akanzi mbava na prosecutor woku South Africa.
All right.
Tangana muna akanzi mbava ne court. Hazvina kuipa kuti isusu timu timbavha nokuti koti ndiyo inokwanisa kuona kuti munhu
imbavha
ngaiudzwe kunzi imbavha.
Thank you so much.
Thank you very much.
I've got a call out.
Yes. Pana, tina mkwema Masanga, mutipo pafoni?
Ya, Masanga.
Ye, makati indiko?
Ya, mkwema sindewe.
Ye, Masanga, mkwema Masanga.
Angkwema.
Ye, akuchupelo, talaka kutina. Ye, ama primaries, amba jani.
Ya wana ikinga le ya kuluma ukale lapa, ngela wabatu lapa. Ya wana le minangu ya kona le chiredu South Malipati. Kuzire mwenye kame kansela, but lo mtu hawa zenge mota, avotela, maa avotela ya kama. Anasa bwana kalu kutuwe, tingwa, anasa aliku wana linda wende. Then, niyonte le ifufayo le yema primary kuti abantu maa avotela, umutu lwa afela kumepe, umunyo mshobo, angasimutu lwa asala kulapi inda wende. Maji into le ikinga le isupa kakulu, but lo mtu lo uzo wina, because uzo za na watu la wala ishlinge, ma mwote razi lafa wa vote, adina wina, ma wina wa hapa, nga sabo na kare. Uye lapa kuma primary election la, wabona ti ikinga, hii zet miling, hii weifu ze hambisa ma election, because wabona uti awati mawazi hambisa ila ama vote, waenza ama vote, wana wazi utama vote enzo wanjan. Tazo wabona so, wakali wabona minangi life of free, kunja ni life of free. Exactly, new events are in Zira. How could you move to Yemati and run in a corner? Never move the local. Life of Africa and Zokera, Konamaji, Wabonia, I start looking for what we say, Ramaphosa. Wabona kuti indaba leyo kuti kunze umunye mote avele or uvela lepo era aze mali pata tiyena ufuna kube ikhandzela maqedi kuvote wehamba mavote abuyile uyabuya futhi asimazi lo muntu kuti masimvote leyahamba uzobuya azokhambena futhi kuti ngifuna uvotela futhi.
Hayi, siyakuzwa kakhulu, sibonge kakhulu Mashongane. Yeah, want to know Sasa. So Mr. Mashongane is saying instead of parties conducting their own elections, why didn't they maybe use ZEC, you know, to conduct the primaries?
That's an issue that was brought up a couple of weeks ago, and you know, there were quite varied views on that issue.
Maybe ZEC was going to make money, you know, out of it, and then make a trial and error thing of collecting. But that's not their mandate.
Maybe one of these days we throw this to the people and let them debate it and see where we stand and where we are going. I think we got Dr. Swanda now.
Yes.
Dr. Swanda, Muripo.
Ndiripo.
Mazvita henyu kuti kuuya pachirongwa tiudzewo zvamunofunga pamusoro pezvamunoona nenyaya dzamaelections zvikuru sei maprimary elections mafambiro ari kuita nemabatirwo ari kuitwa nereaction iri kubva kuvanhu imi zvamunoona munofungei nazvo
ndinofunga kuti vanhu vemuzimbabwe havasati vajaira kana kunzwisisa kuti nyaya dzematongerwo wenyika nyaya dzekuti vanhu vanenge vachipikisana vachiti ini ndinogona uye ndichaita kuti zvinhu zvifambire munhu wese umwe naumwe unenge uchikukidza anofunga kuti urongwa hwake nekufunga kwake ndokunenge kuri right. Saka maprimary election panguva dzese achaita vanhu vachashaya kufara kana kuti vachafunga kuti haana kufamba nemazvo, asi zvaida kuti dai tasvika pachinhano chekuti munhu wese anoita participate maelections zvikuru sei mabato edu anotaura kuti anoda zvedhemokrasi ave munhu anoziva kuti kukukwidza kunoreva kuti unogona kuhwina kana kuti kusahwina. Anenge ahwina unohwina uchiziva kuti vasina kubudirira ivavo vanhu vaunenge uchida kuzoshanda navo mangwana kuti nyika ibudirire kana kuti nharaunda yenyu ibudirire. Zvakafananawo nevanenge vasina kubudirira pasarudzo iyoyo vanofanirwa kuziva izvozvo. Asi ndinofunga kuti maitirwo aitwa sarudzo dzemaprimary election zvikuru sei mumabato maviri ezanu pf nemdc tinoona kuti zvaitika ndezvekuti Zimbabwe iri kuita ichiwana vanhu vakasiyana vanyowani vari kupinda mumatongero wenyika. Ndinofunga kuti ichocho ndo chinhu chimwe chete chekuti vanhu vanofanirwa kutanga kufara nazvo nekuti kuwana shanduko chinhu chakanaka zvikuru sachinoita kuti pfungwa dzatinenge tiinadzo nemaitiro atinenge tichiita zvino anombochinjawo izvo zvinotipa mukana wekubudirira, uye zvinoita kuti vanenge vapinda mumasimba vazive kuti havagone kugara imomo kusvika vafa. Vakasaita basa nemazvo, vakasashandira vanhu, vanobudiswa. Saka ndinofunga kuti tapinda munguva nyowani, asi ine zvinofadza zvishomanene.
Thank you so much, Dr. Swanda. Please don't go away. We are coming back to you in a little while. He is making very important points here about the primaries, that the primaries always produce winners and losers. There is no running away from that. That is the purpose in the first place. And also, you make a notation that the primaries are bringing out a lot of participation from the people, which obviously is a very good thing. The primaries are also sending a very, very strong warning to career politicians that if they don't perform, they are going to be replaced, regardless of how big their name might be in whatever party they belong to.
Now, still on you, Dr. Swanda, we see that Mr. Jameson Timba, Mr. Kifton Manikiri, Mr. James Maridati, among others, have actually fallen by the wayside. So, at the end of the day, is this not going to affect the outcome of the MDCT elections?
No, no, I don't think so. Because, look, the MDC, and people need to begin to understand this, it really doesn't matter at the moment, for the most part, who's standing for the MDC or who's standing for ZANU-PF. In specific areas in the country, people are standing on slightly ideological positions based on which political party they support. And for the most part, it doesn't matter which individual represents that part. It is erroneous for Zimbabweans to worry about who represents these parties, or for analysts, really, political analysts and others, or the leaders themselves to think that it is about them. Because it certainly isn't about them. It is about that political party in a specific area, which you could call an MDC or an ZANU-PF stronghold. The only thing here that we need to be talking about is not that Timba has lost. It's not that Maridati has lost. What we really have to be talking about is that there's an infusion of new people and new ideas
into the Zimbabwean political leadership scenario. Mm-hmm. But in addition to that, specifically, that in the Zimbabwean political arena, it is now possible for a big name to be left out, for people to vote against a common and usual name. This has been the scourge of Zimbabwean and African politics, and certainly politics everywhere in the world. Mm-hmm. And the idea of democracy hinges on people being voted in and out, depending on whether or not the electorate is happy, not depending on whether or not they're a big name. And this certainly is a movement forward.
Kodwa ke phela ukulwa ke sizwa abanye sebesithi bora kusango kona ukuthi ibhora nxa ukuthi utshaye penalty utshaye kube i-throw in.
Ukulwa kuzatholakala vele abantu bajayele ukuthi bangayehlule ukuphumelela kukhetho bagijime sebesithi hayi mina sengizayenza ukuthi no sengifanele ukuthi ngithele udaka emthonjeni kade sikha wonke umuntu ngendaba yokuthi mina kangitholanga ukunatha ngendlela engifuna ngayo kumbe mina kayisini engilamakhiye emthonjeni. Khonokho kuyatholakala, kodwa ngibona ngani inxa yokuthi ubukhokheli bamabandla lawa bungahlakanipha bukhumbuza abantu ngokushesha ukuthi abantu bebevele bengavotela amagama abantu, abantu bebevotela iparty njalo ekwenzakalayo ukuthi bavotele idemokrasi bafuna ukutshintsha besuka kwelinye ibandla besiya kwelinye ibandla.
Yes, sicela ubambe khonapho sibili ungayikhatshana baba Sibanda. Kulabantu, there are some people who are sending messages here on Facebook. Gary Twala Jackson writes, the chaos we witness with primary elections are a good example of what we will see with presidential elections. Too much irregularities and election fraud, intimidation and vote buying. Then kuzobuya ke uDumiso Gumbo uthi ubaba wange East angithi bathi kumele kube le consensus building, kumele bekwazi khonoko. Abanye bazosisa ukuthi consensus iyona leyo ijoni mhlawumbe kusenziwani vele kuconsensus leyo. So sibona ngazani bazaphendula abafowethu khonapha ke esilabo esitikini. Kuzobuya njalo uLloyd Mkhululi Demadema uthi ya uyambuluza lo muntu asize ukuthi ukhuluma ngani. Uchwena lo baba kade ufona ekhuluma ngokuthi kwenzakalani kwele Zimbabwe. So ke sazi kumbe, let's just turn to Mr. Mawarire, maybe he can respond to what people are saying, you know, on some of these things.
Mawarire muripo ya
ngongo
muri kudza zvikutaura zvakasiyana siyana izvi pane zvamungatikandira mudariro.
Ya ndazviwa kuti pane vanga vachibvunza kuti kokonzenza building inenge ichimbova ira sei. Tinogona kutora mufananidzo wekuti muconstituency munogona kunge mune vanhu vaviri kana vatatu vanoda kukwidza kuita candidate yeimwe party. Saka isusu zvatanga tichiita kugara pasi nevanhu ivavo, ivo pachavo vanoziana kuti munhu akanyatsosimba panapa ndeupi. Then mobva machiwirirana kuti uyu ndoakuita MP. Vamwe vacho munogona kuona kuti vanobva kumawodzi akasiyana, nokuti tine maconstituencies edu mamwe ane ma7 wards, mamwe ane 9 wards I think. Mashoma anonyanya kuenda beyond 10 mawodzi. Mm-hmm. Saka munogona kuona kuti vanhu venyu ava vanoda kuita MP maybe vanobva vatatu avo vanobva mumawodzi matatu akasiyana. Saka one wavo wamunenge muchiona sokuti uyu ndiye ane apiwu yakati nyanyei kumawodzi iwayo ndiwo wavanogona kugara pasi. Makagara seleadership neavo vacho vanoda kuita MP mogara pasi mobvumirana kuti aiwa anogona kumhanya nesu zvakanyanyosimba ndeuyu. Vamwe ava vanogona kuita makansela. Hapana chakaipa kuita kansela nokuti kusevha futi vanhu vemunharaunda. Saka ingori imwe nzira yekutsvaga kuti mubude nevanhu vanokwanisa kurepresenta musangano zvisina nyonganyonga, zvisinazve kuti pati inoita maexpenses akanyanyowanda kana vanhu vachikwanisa kungogara pasi voti munhu wedu wetinokwanisa kusapota ndeuyu tofamba zvakanaka naye. Kukambena kunowanza kuti metsei ndo zvinonyanya kunoita pamaprimary elections kuti kukambena kune kakutukana-tukana, kune name calling yakanyanyowanda. Saka kana zvichigona kuti vanhu vagare pasi voita dialogue voona kuti the best candidate ndoupi pasina kumbokambena nekuudzana mazwi asina kushorana. Inoona sokuti zvino tifambira isusu zvatifambira paexercise yakanga tichiita. Then I think pane zvambotaurwa naavo doctor vanga vachiti vanhu vanongovhotera pati. Aiwa, I think that is a very narrow understanding of how elections pan out in our politics, especially in Zimbabwe. People don't just vote for a political party. Yes, they vote for political parties, but also they vote for individuals. And it is in the best interest of a political party to identify the best person that people feel will represent their political party. And there is also a dangerous assumption in the idea that people will vote for a political party, which comes from maybe a simplistic view that everyone who votes for a political party is a member of that political party. There are a lot of people, if you look at most political parties in Zimbabwe, don't have more than 800,000 members that are paid up. But you have... You have more than 2.2 million voting for that political party, which means more than 1.5 million people who would have voted for that party are not card-carrying members of that party. Those people that are not necessarily members of a political party look at quite a lot of things. Yes, your party manifesto, but also the representatives that you would have fielded.
Yes,
so, yes, the political party manifesto, the promises that you are putting out as a political party are important in lowering votes, but also the candidate that you are putting forward,
yes,
the qualities that he possesses.
Right, Mr. Maurice,
electorate.
Yeah, I thank you very much for that. I want to go back to Dr. Sibanda for him to give a response. But Dr. Sibanda, before you respond to what Mr. Maurice just said, can you just briefly tell us, when you contrast consensus with casting a vote, do these two contradict each other in any way?
Yes, I think, look, people haven't understood, you know, what democracy is and what it should be. Democracy must be about the voice of the people, not the voice of the party or the voice of the leadership. The idea that the selection of candidates must be some form of consensus rather than just sending out the names to the people and letting the people decide, or that we must in fact find a way of limiting the number of participants in the arena of political campaign and political contestation, is to a certain extent and very nicely slightly naive as it relates to democracy and slightly elitistic. Those people who think that they somehow have a better view of what is right, a better view of who is appropriate than the electorate itself, it removes those people and the election process from the people themselves. Let the people decide, even if you have 100 candidates, that is what elections are there for. If you need to raise more money to print ballot papers in order to have everyone who is interested in leadership take part, you must do that. Instead of wasting time on what is called consensus building, which is a nice name for a simple process of controlling who can and who can't run, that is where the problems you have arise from. Because every time you come out of this so-called consensus building, you come out with people who are disgruntled, feeling that the leadership or those who are supposed to be standing in between these or facilitating that support one candidate instead of the other. Do what the Americans do. Throw everybody out there and let everybody vote. If you end up with a Donald Trump, that's fine. That's what the people wanted. The people get what they want, not what you give them. Mm. And let me respond very clearly. I can understand when somebody thinks that candidates must be brought up using a consensus building process that is led by the leadership or some facilitator rather than allowing people to participate. That person naturally also thinks that and fails to understand that the people have the power. And that, in fact, in a Zimbabwean political system, I'm not saying that. The Zimbabwe Constitution says that the people of Zimbabwe vote for a political party and not for an individual. Mm. Okay? If you were a member of parliament in the Zimbabwean system and you decided you no longer wanted to align with your party, the leader of that party will write to parliament and you will be withdrawn, because the understanding, the consensus among the political elites of Zimbabwe and the Zimbabweans who instituted the 2013 elections is that they vote for the political party and not the individual. Also, with a lot of reading behind this, a lot of science behind this, it is factual that people chase more the ideology right now. And people are mistaken if they think that they should spend more money on campaigning for individual MPs and individual councillors, then they will lose those elections. People in that country specifically must concentrate on campaigning for the political party, because Zimbabwe is polarized. When you use political violence, people aren't voting for individuals. They are usually voting for a political party. It is about us staying in power, my party staying in power, rather than individuals. That these people who don't get this continue to think that the individual member of parliament matter. Simon Zenda understood this many years ago. A lot of seasoned politicians in the country understood this years ago. Even Chimotimba understands. It doesn't matter who you put. As long as they stand for ZANU-PF in Uzumba or Rambafungwa, they are more likely to win than anyone else. If they are independent centers in Zimbabwe, they are likely to win if they are MDC. These are just facts.
Thank you, Dr. Svanda, and stay on the line. I think we're joined by our third guest, and that is Mr. Bakia Tambo. He's an independent political commentator based in Bulawayo. Mr. Tambo, good evening and welcome to the program.
Good evening, my brother. How are you?
We are really fine. And you?
No. I can't complain, my brother. Talk to me.
Yeah. So tell us, consensus building versus voting. You know, which one is the best option between the two? And how deep is democracy in both?
You mean in terms of the Zimbabwean election, looking at the 2018 election?
Precisely. The primaries.
The primary elections?
Yes.
If you look at it, it's rather sad. If you look at, on both fronts, generally, let's look at the MDCT. You are having a lot of the seasoned politicians losing. You have your James Maridadi losing, people like Cecil Zizai losing, and then you have people like Jessima Jome also pulling out. Of which my main concern, not that it's the seasoned politicians that are losing, but it's also the concern of the women legislators that are being thrown off the wagon, especially in terms of the two main political parties, ZANU-PF and MDCT. If you look at ZANU-PF, for instance, I think there are only 19 women candidates who managed to make it out of a total of 210. That's less than 10%. That's less than 10% of the total number of MPs that are going to represent ZANU-PF directly. And then what it means is that the proportional representation system is the only one which will save women, which will save face for women, for them to have a greater number of women parliamentarians within parliament itself, which means that the female voice is not going to be heard, which means the gender-sensitive type of budgeting is not going to be seen in Zimbabwe anytime soon. Mm-hmm. You look at the MDC alliance on its own, as it stands, its major composition right now, I think it's a male-dominated caste party at the moment, whether you want to call it a party or an alliance, but they're all males. There are no female candidates there or female parties, female-driven parties coming in on board. And then the other thing that we have to look at, then we also have to look at the issue of maybe independent candidates who are coming up. I do not necessarily see any of the independent candidates managing to win, especially in the 2018 elections. That's the way so far I'm looking at it.
So, but ngasikhangela ke Baba Tambo, ngokuthi kwenzakala kuno kuthiwa i-consensus emabandleni athiyeneyo. Ukuthi consensus konoku kuvele kutshona ukuthi abantu bavumelana kumbe yiphathi ethi hayi sifuna lowo.
Uyabona mfowethu, kubuya kube yinkinga nxa sesithi thina amaphathi ebe yiwo akhetha abantu abamele bemela isigaba esithile ephalamende. Ngenxa yokuthi abantu bonalabo abephathi like esingathi ngama-members yibo bamele bethi hayi uDube kumbe uThambo ngiyomele ayesimela ngenxa yokuthi sibona ngani ngiyongasisiza, ngiyongayafaka imithetho ehambelana lathi, ngiyongayafaka imithetho engathuthukisa isigaba sakwethu. Kodwa sokubeka kube yinkinga yokuthi amabandla wona lawa you are kete kuti haitina sfuno dhube kumbe sfuno tambo kunoko kuyiko osakubisira ngemva lokwesati democracy okumele kwenzakale ukuthi abantu bona bazikhethele umuntu abamfunayo hatshi ukuthi ibandla lona libe yile elikhethayo ngenxa yokuthi abantu bona yibo bahlala layo lozawamemba uparlament kumbe yibo bamaziyo umuntu wabo ngcono than ibandla leli elibamelayo phambili kodwa khona phezimbabwe ayisesibona ukuthi hayi akusayikho kokuthi okufunwa ngabantu sokodwa sokuyilokho ukuthi okufunwa yiparty yikho bona nje le mthetho eselizweni ngiyokuthi nxa umuntu oyingxenye yephalamende engasavumelani nabanye bakhe kubandla lakhe bahle baphangise bamxotshe iphalamende bese bedinga omunye umuntu obona ngani onombono okuhambelana labo le singathi kuthiwa yi-whipping system esebenzayo kumabandla amaninginingi ukuthi hhayi umbono ohlukene lo webandla lakho ungani awusavunyezwa khonokho yikho sokuphambanise le mthetho elungiswa ephalamende lokhu esingathi okwamanje kusukela ngo-1980 akuzake kube lalokho okuthiwa yi-private members bill le esingathi ngumthetho olethwe nje ngummeli wephalamende ewulobile wathi hayi asukukhangeliseni umthetho lo ukuthi ungathuthukisa kanjani isigaba sakithi kumbe ungathuthukisa njani ilizwe yonke imithetho esiyibona ephuma ezimbabwe ivela kulapho kuthiwa yi-executive okutho ukuthi uvelela kumongameli welizwe lamaminista akhe ukususwa yiwumthetho osuzangena ephalamende ukhulunywe langawo ususwa yiwumthetho osuba umthetho welizwe khonokho kuqina kuphambanisa ingqubekela phambili yentuthuko yabantu bezimbabwe
yes ukubamba umlomo kolapho-ke ungayekatshana mnumzana so all what he's saying is that you know people should have the ability to choose their representatives instead of having senior officials choosing people for them, you know, says that's not the way to go. That's why you end up having a lot of issues going wrong,
yes.
Especially like crafting laws and all those kind of things.
We have Paul on the line.
Yes,
Paul. We hope that he's still there. Paul, what is Paul Palang? Tino kumbira regerero ndosha zvinoita pano vanotaura vakawanda maita nyumoyo murefu kuramba muripo tibatsirepo nenyaya yatiri kutaura munozviona sei
ngirikene zviri kuitika zvacho asingati zvakanaka kana sitaisa nenyaya yedemokirasi ini ndiri kutaura zvangu ndakanyanya kunangana zvangu nenyaya dziri tikuona dzirikuitika kuno kwachihota dzemgct yachamisi tiri kuona kuti izvo zvedu hausiri mutemo yepati yavachamisa nekuti zviri kuitika zvachona zviri kuti mukaita zvichemo national vanoeta kuti vazvigadzirise but matambudziko anenge ari kuitika kune vari kuvhotesa munenge kushandiswa mari zvekuti macandidates ari kuiswa maererano nekuti munhu ari kukwanisa sei kubhadhara kana kuti ari kuwirirana sei nevakuru vanenge vari kuprovhinsi so tiri kuona kuti izvo zvinenge zvichakanganisa kuti izvo mari dzavosi ana mapuraimari anyasafamba zvakanaka nokuti hakugone kuti izvo muburise mari zavo si echokwadi anoreflekta pfungwa dzevanhu chiyatoka kuti munhu ari kudiwa nevanhu zvikuru kana ari pasi pemunhu waari kukwidzana naye mubati nekuti ukange mavhota maresults anobuda kuti abude ari fair zvinofanirwa kuve zviri zviri zvinoprovha kuvanhu kuti izvo ndivo munhu wavavhotera asi manje vakuru vanenge vari kumaprovhinsi kana vari kumadistricts kana paine munhu wavari kuda imomo munhu iyeye vari kusiya gwara remusangano rekuti izvo kushandiswe mastructures kuti vabude necandidate votsvaga dzimwe nzira dzavanoshandisa ivo kuti izvo munhu wavari kuda abude hallo
tiri kukunzwai tirikukunzai
so ndodambudziko ratiri kuona riri kunyanya kuitika zvikuruko kunoku kuri kutodzokororwa mapuraimary asi unoona kuti kwatove nehondo yekuti kana nyange mukaita appeal kunational vanonotambira chichemo chenyu voti ngaatywe rerani asi kuti aitywe rerani zvaakuchendera nekuti zvo vari kuvhotesa vachona maelection officers achona alas kuda darwa ere nokuti kana uyo amuri ari kukubiza aine mari kudarika mari imwe munhu ari kukubiza mari kana kuti akaita access kumunhu ari kuvhotesa ari kubhadharwa maelections iwayo haasi kuitwa unoona kuti izvo vanoona kukuchinzi izvo itai riri hana asi nekuground kunoko kwaiitwe ndio dambudziko ratiinaro kunoko
Yeah. This issue is really, you know, banning consensus versus voting.
Mm-hmm.
Yeah. In discussions, voting is preferred because, like he's saying, like what Paul is saying is that usually when it comes to consensus, it also depends on how much money someone might have, and there is a lot of other influence peddlers. Always on the periphery, whereas casting a vote is just casting a vote.
Okay.
You get convinced by somebody, you do that on your own. So it's a very interesting scenario, and I'm sure we are going to be coming up with against this issue as we go forward.
So let's talk to Mr. Mawarire. I guess you are still on the line. Are you still there, Mr. Mawarire?
Yes, I'm there.
So people appear to be against this consensus thing, whatever it's called. So they're saying it's tantamount to vote rigging.
Yeah, I think there's something that people don't understand about primary elections.
Mm-hmm.
Primary elections, when they are conducted, in some cases, the people who vote are people who are in particular structures of the party. It's not everyone. And there's a very difficult thing that political parties encounter. If you want to come up with a voter's roll, that would include almost everyone. You end up having members of other political parties voting in your primary election. And that's a very dangerous thing. They can vote for someone that they know is weaker, and they can vote against them in the general election. It has been happening in some particular instances that we know, where members of an opposition political party would go and participate in primary elections of another political party because of the difficulties. You know, it's very difficult to have people that are not in your structures, that are not bona fide and card-carrying members of the political party to participate in your primary election. And as I've indicated earlier, there are less people who are bona fide and card-carrying members of any political party in Zimbabwe than those that sympathize with the political party.
Mm-hmm.
So if you say those that sympathize with the political party but don't have or are not card-carrying members can participate in your primary election, you open up the whole system to abuse. You end up having members of political party A coming and voting primary elections of political party B.
Thank you, Mr. Mawari. Can I cut you short a little bit?
It's a very difficult situation that political parties confront.
Thank you. Can I just bring in Dr. Nkululeko Sibanda there? Dr. Sibanda, can you be on that same wave? You know, is it true that maybe some people from other parties can vote in primaries of another?
Mr. Mawari hasn't understood the idea of democracy at this moment. That's what I will tell you. The idea that members of an opposing party can participate in the primary elections of another party is in fact an extension of democracy. It produces the best candidate instead of the worst candidate, because the party that's running the primary election becomes or gets an incentive for picking the best
candidate, Dr. Spander,
knowing that the others will take part.
Dr. Spander, let's bring in Mr. Tambo. Just 10 seconds to Mr. Tambo. Is it possible for that to happen?
I don't see that happening. Political parties, let's look at ZANU-PF. It has got card-carrying members. It has created a system where it knows how many members it is in a particular constituency. So how will people simply smuggle their way into that particular party? If they already are card-carrying members, that means they sympathize with that particular party. So let them vote in those primary elections.
Our time is up, Mr. Tambo. Mr. Tambo, our time is up. Thank you so much, gentlemen. Sorry we have to leave it here. We thank our guests this evening, Mr. Jealousy Mawarire of the National Patriotic Front, Dr. Nkululeko Sibanda, an independent political commentator, and Mr. Bakia Tambo, another independent political commentator based in Bulawayo. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
Bye-bye. And I'm Chandono Kawande. Until next time again, please take care. Good night.